Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechipiri chikunguru 13 2021. Makateerera ku Studio 7 nepenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichitepenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kubayiwa nhomba kwevanhu kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vachiti vari kukwanisa kubayiwa asi vamwe vachiti vari kutadza kubayiwa nhomba mushure mekuswera vari mumitsetse yakareba. Hurumende yaudza masangano akazvimirira oga mumasvingo kuti haina chinangwa chekuvhara masangano aya, asi kuti inoda kugadzirisa ukama hwayo nemasangano ose. Imwe kambani yemachina inonzi yapiwa mwedzi mitatu yekuti inge yagadzirisa matambudziko ari kunetsa pakambani iyi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kubayiwa nhomba kwevanhu kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana muBulawayo, vanhu vakawanda vachiti vari kukwanisa kubayiwa pasina dambudziko asi vamwe vachiti vari kutadza kubayiwa nhomba mushure mekuswera vari mumitsetse yakareba. Kudzanai Musengi anotipa nyaya inotevera.
Ongorore yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti kunyange hazvo pange paine mitsetse panzvimbo dziri kubayiwa veruzhinji nhomba, vanhu vange vachibayiwa pasina zvimhinga mupenyu zvakawanda. Mumwe wevabayiwa paCity Hall, vaShadrack Mdenda, vati vakwanisa kuita izvi vasina kumira mumitsetse kwenguva yakareba.
Tabayiwa zvakanaka nakandiri pano paCity Hall, kungomira nguva shoma obva vatopedza ugadzirisa upwa kadhi rako. Hakuna chakakanaka kuti munhu agara akazvizivirira pachore cheCovid pandemic.
Asi mudzimwe nzvimbo muguta reBulawayo, vanhu vanonzi vari kumira mumitsetse kwenguva yakareba, vamwe vachinzi vari kudzokera kumba vasina kubayiwa nhomba sezvo nhomba idzi dziri shoma munzvimbo idzi. Kutanga nezuro, chirongwa chekubayiwa nhomba ichi chakavhurirwa kuvanhu vose, uye vakafanobata chigaro chemukuru wezveutano mudunhu reBulawayo, Dr. Welcome Mlilo, vaudza Studio 7 kuti pane vanhu zviuru zviviri nemazana masere nevatatu 2803 vakabayiwa nezuro chete. Dr. Mlilo vati havakwanisi kutaura kuti vanhu vangani vabayiwa kusvika parizvino, asi dunhu reBulawayo rine urongwa hwekubaya vanhu vanosvika zviuru mazana mana kana kuti 400,000. Svondo rapera, hurumende yakatambira nhomba dzeSinovac mamiriyoni maviri idzo dzinofanirwa kuendeswa kumatunhu ose. Nhomba idzi dzakapinda munyika panguva iyo vanhu vakawanda vatadza kubayiwa nhomba kunzvimbo dzakatarwa sezvo dzaive shoma kana kushayikwa zvachose. Mune imwewo nyaya, mukuru wesangano reZimbabwe Farmers Union vaPaul Zakaria vanoti vanotsigira urongwa hwehurumende hwekuti veruzhinji munyika vabayiwe nhomba. Asi vaZakaria vati nyaya yekuti zvinzi varimi vane umbowo hwekuti vakabayiwa nhomba ndoo chete vanganzi vakwanise kutengesa chibage kuGMB inogona kuvhiringidza zvikuru urongwa hwevarimi.
Mwaka wokutengesa unotangira kubva kunana May, tikati May, June, July, patinonobata August vanhu vanenge vopendera. Iye zvino tiri muna July, kureva kuti mwedzi unouya vanhu vanenge vochipedzisa zvavo zvine zvasara. Saka kuti tisavhiringa urongwa hwevarimi iko zvino, dai tapfuurira tichiti uku vanhu vari kubayiwa, uku vanhu vari kugeza maoko, vari kupfeka mamasiki avo zvakanaka kana kumira vakatarangana, izvozvo zvinoita kuti tisa viringa kana kukanganisa urongwa hwemarketing hunowando hunoraramisa tichienda mberi.
Vachitaura munguva pfupi yapfuura pamusangano wavakaita pachivhu District Hospital, mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakati varimi vanofanirwa kuratidza magwaro avo ekuti vabayiwa nhomba kana vachienda kunotengesa chibage kuGMB. Dr. Mangwiro, avo vanoyo mumiriri wechikomba West mudare reparamende, vakati vakuru vakuru vehurumende munzvimbo iyi vanofanirwa kuona kuti izvi zvatevedzerwa. Taedza kubata Dr. Mangwiro kuti tinzwe kana mashoko avakataura aiburitsa pamire hurumende, sezvo vakataura mashoko aya pamusangano webato ravo asi nhare mbozha yavo yange isingadavirwe. Taedzawo kunzwa kubva kumutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri asi nhare mbozha yavo yange isingapinde. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa pamwe nemutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga, avo vanovewo gurukota rezveutano, vave nenguva vachitaura mashoko anorerekera pakuti veruzhinji vachamanikidzwa kuti vabayiwe asi hurumende haina mutemo wakadaro. Mashoko akaburitswa nehurumende nezuro anoratidza kuti vanhu mazuro zviviri nemazana matanhatu nemakumi mashanu nemumwe chete vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Hurumende yakazivisawo kuti vanhu vafane COVID-19 kusvika mukupera kwezuva nezuro vange vave zviuru zviviri nemazana maviri nemakumi matatu nevatanhatu 2236, uye vabatwa nechirwere ichi vainge vave zviuru makumi manomwe nemazana mana nemakumi maviri nevatanhatu 70,426. Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga kusvika nezuro vainge vave zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi maviri nezvitanhatu nemazana matatu negumi nevaviri 926,312, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vave zviuru mazana matanhatu nezvishanu nemazana mashanu nemakumi mashanu nevatanhatu 605,556. Uwandu unogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichaburisa zvayakawana muongororo dzaitwa nhasi munyika yose. Zimbabwe ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni 10 avo vanove zvikamu makumi matanhatu kubva muzana zvevanhu vari munyika senzira yekumisa kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Hurumende yaudza masangano akazvimirira oga mumasvingo kuti haina chinangwa chekuvhara masangano aya, asi kuti inoda kugadzirisa ukama hwayo nemasangano aya kuitira kuti munyika muve nebudiriro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nhasi pamusangano wapindwa nemasangano ose akazvimiriria anoshandira mudunhu remasvingo, Provincial Development Coordinator vemasvingo Dr. Jefta Sakupwanya vati hurumende haina chinangwa chekuvhara masangano aya, asi kuti inoda kuti ishande nawo zvakanaka pasina kufungirana. Vati musangano uyu waitirwa kuti vapedze runyerekupe rwekuti hurumende iri kurwisa masangano aya ichiapomera mhosva yekuti hazvina baturo uye zviri kunze kwemutemo.
Tadana va NGOs aya kuti auye tigadzirise mashandiro ayatinoita tose kujekeserana nokusunga ukama huripo pakati pehurumende nema NGOs edu. Saka ndo zvaitika nhasi. Zvaitwa pasina kutukana kana kudini, asi vanhu muchivajekesera zvinangwa zvehurumende vachionawo zvokwadi kuti okay, ndokuri kuenda hurumende. Vision 2030 tataura kuti ndotoda kusvika upper middle income economy. Saka semapartners edu anosupplement our programs ngawaaligne maprograms avo nemaprograms ehurumende as clearly explained NDS 1.
Vasakupwanya vaenderera mberi vachiti masangano aya anofanira kuita basa ravo zvakanaka achitevedzera mitemo yenyika uye achinyorera matsamba ekuwirirana nemapazi ehurumende munzvimbo dzaanoshandira. Vati masangano aya haafaniri kupindira mune zvematongerwo enyika asi kudzidzisa vanhu kodzero dzavo.
Ini ndinoona sekunge shamwari dzedu idzi dzahwisisa chinangwa chehurumende endi tawaudzawo kuti uku hakutambigwi, handi kwenyu, dzokai pabasa renyu rekusimudzira upenyu hwevanhu kumaruwa. ndaona ini hangu ndaona sekunge wamzisisa
vachitaurawo pamusangano uyu mutevedzeri wasadyara wemasangano akazvimirira munyika enango mumasvingo amai Joyce Mhungu vataurawo nhunha dzavo vakaudza hurumende kuti isanyanya kupindira mashandiro avo sezvo vane basa rekuvadziso revanhu pamabasa ose anoitwa nehurumende munyika amai Mhungu vaudza hurumende kuti masangano anoita nezvekodzero dzevanhu kuitwa kwesarudzo pachena pamwe nezveutongi hwejekerere ndiwo ari kufungirwa nehurumende kuti anoita nezvematongerwo enyika asi masangano aya achita basa ravo zviri pamutemo
isu sesangano renango tanga tirimo mumeeting tichipawo nhunha semasangano akazvimirira kwekubetsera munyaya dzedevelopment kana dzebudiriro isu tinoshanda basa guru rekuva mawatchdog kana ziso remacommunities nenharaunda tichitarisa kuti kodzero dzevanhu dziri kucherechedzwa nezvimwe zvakaita sekuitwa kwakanaka kwemaelections zviri kufambiswa zvakanaka nehurumende kana taita izvi hatidi kunongedzwa kana kupomegwa mhosva yekupindira mune zvematongerwo enyika nokuti tinenge tichiita zvinhu zvegovernance saka tavaudza kuti vatipewo mukana wekuti tiite basa redu zvakanaka isu tichatevedzera mitemo yenyika
mukuru wemabasa masangano anorwira kodzero dzevechidiki remaage zimbabwe vaonward chironda vati vatambira zvabuda mumusangano uyu achiti vachashanda nehurumende kuunza budiriro
inhaurirano yanga yakanaka nekuti even my ngo akwanisawo kutaura machallenges avanofesana nawo zvamuri kutaura izvi rwanga ruri runyere kupi rwekuti hurumende iri kuda kuvhara mango zvinongoratidza kuti runyere kupiwo runenge ruchimboendawo kuhurumende about mamwe mango saka ndo nyaya dzanga achitaurirana kuti pa pere nyaya dzerunyero kuperu hurumende inoziva mango ainoshanda nawo vanga vachikurudzirawo kuti vasina kuregista varegiste vaitewo mamou nemagovernment departments akaita sana social warfare
musangano uyu wapindwa nanamudzviti vose vematunhu manomwe emasvingo pamwe nemapazi ehurumende akasiyana-siyana nevasori musangano uyu waitwa panguva iyo masangano akawanda ari kuchema-chema kuti hurumende iri kuda kuisa mitemo inoomesera mashandiro avo ndakamirira studio 7 mumasvingo ndini Godfrey Mutimba
China yesani Yi Feng iri kuNorton iri kupomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevashandi vayo inonzi yapiwa mwedzi mitatu yekuti inge yagadzirisa matambudziko ari kunetsa pakambani iyi pamwe nezvinyunyuto zvevashandi zvose izvi zvinotevera musangano waitwa nhasi mangwanani pakati pevakuru vekambani iyi nevamiriri vemasangano maviri makuru evashandi anoti reZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU neZimbabwe Federation of Trade Unions ZFTU uye mutevedzeri wegurukota rezvevashandi nemabasa vaLovemore Matuke pamwe neumiriri wesangano revashandirwi reEmployers Confederation of Zimbabwe MCOS wekuongorora zvinyunyuto zvakasimudzwa nevashandi uye kuti zvingagadziriswa sei vamwe vanonzi vapinda mumusangano uyu vanosanganisira vamiriri veNational Social Security Authority kana kuti NASA Studio 7 yakundikana kunzwa kubva kuna vamatuke sezvo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo uye vanga vasati vapindura mibvunzo yedu yatavatumira takundikanawo kunzwa divi rekambani iyi panyaya iyi asi munyori mukuru wezctu vajafet moyo vanoti vakuru vekambani yesani Yi Feng vanenge varatidza kunzwisisa zvasungwa pamusangano uyu uye vanoti vamatuke havana kuwanda nemunwe asi kuti vabuda pachena kuti vanoda kuona zvinyunyuto zvevashandi zvichigadziriswa nekukasika vamoyo vanoti kana zvinyunyuto zvevashandi zvakasagadziriswa uye hurumende yakasatora matanho anokodzera nekukasika ivo sesangano revashandi vachasvitsa nyaya iyi kusangano reInternational Labour Organization kana kuti ILO
chokwati kuti vatore ZCTU nevamwe maorganizations anobata nyaya dzevashandi kusanganisira mabazi ehurumende anoshanda ari pasi penasa manasa inspectors nadeputy minister vamatuke nema officers ake tange taenda ku Norton tange takokwa isisu tinomirira vashandi pange pane nyaya ye victimization kana kuti kushungurudzwa pange pane nyaya zvekare yekuti pavanogara mbedha mumwe chete unenge une vanhu vairi room imwe chete ine vanhu vanosvika 16 kumatoilets avo hapana kuti toilet yevanhu vechirume kana itoilet yevanhu vechikadzi zvekare nepavanogeza hapana macompartments aripo mudhadhadha wemashowers dzakatowanda nyaya dzange dzingotaurwa ikoko
saka zvii zvamasunga pamusoro pezvose zvamaona izvozvo
kati kambani inofanira kutoona kuti zvese zvinofanira kugadziriswa izvozvo pange pasina marambiro
saka iro gurukota vamatuke vati panyaya iyoyi
minista ndiye apedzisira kutaura kuti anoda kuti zvinhu zvese kusanganisa kuti vashandi ngavapiwe mapayslip vashandi ngavatambire mari yavo pane nguva nenyaya yekuti havana kuramba ivo vekambani kuti vashandi havasati vatambira kana mari yajuni iyo zvino tiri muna July tamirira kuti tione kuti zvese izvi zvataona zvataobserva takazvitaura after 3 months tiri kutarisira kuti zvinhu zvinogona kugadziriswa
matanho apa hamuchazotora kana kodzero dzevashandi dzakaramba dzichityorwa pakambani
kana marights evashandi asina kuremekedzwa pane zvinoitwa pamutemo kana zvese izvozvo zvisina kuteedzerwa hurumende yatadza zvakutoreva kuti zvinhu zvakadaro ndizvo zvinopedzisira zvaenda ku ILO
vanga vari munyori mukuru wezctu vajafet moyo vari parunare muHarare nestudio 7 tabatawo munyori mukuru wezftu vakenias chamuyarira vanotiwo musangano uyu wabudirira chose asi kana zvinyunyuto zvevashandi zvakasagadziriswa vashandi vachaungana vachiratidzira vachitsigira vamwe vavo
musangano wataita wataenda kusani ifing vaakandemiri ndingade kuti imi muzive pamwe chete neruzhinji rwezimbabwe kuti wafamba zvakanaka chabuda pachena ndechekuti mapoka ose anga ariko aonazveshuwa kuti zvinhu zvakawanda zvoda kugadziriswa pasani yeifin saka paitwa kuti papiwe ultimatum ye3 months kuti vagadzirise zvidya zvese zvisiri kufamba zvakanaka maererano neugaro hwevashandi pakambani iyi izvo zvatsinhirwa nemutevedzero wegurukota revashandi
kwaivo vashandirwi vatambirawo sei nyaya iyoyi vabvumirana nemi here
vashandirwi vepasan yangfen vamwe vacho vanga vachibvumirana nazvo zvose zvekuti tiri national asset chichi hazvina kumbobuda hazvina kuda kumboti zvitaurwe nezvazvo izvo chabuda pachena ndechekuti vanofanira kuteedzera mitemo yemunyika muno ine chekuita nekodzero dzevashandi sekunyorwa kwayakaitwa muLabor Relations Act uye vanofanira kuteedzera mitemo yemaNEC eindastri yavo iyo yeceramic nebrick and clay zvinofanira kuti zviteedzewe nekuti mitemo iyo iripo maNEC aripo maunions anomirira vanhu ava aripo
saka zvinhu zvamazosunga mushure memusangano uyu
vashandirwi vepasani ifeng taona kuti naivo vafara zvikuru vakwanisa kuti vaone kuti zveshuwa munyika muno matrade unions makuru akaita ZFTU ZCTU achiri kumirira vanhu ende ane kodzero dzekumirira vanhu ende haasumbe haavhunduke saka pachaitwa aproperly constituted workers committee ichasupervisewa neZFTU neZCTU zvichionekwa kuti yaiswa in place
ko kana pasina zvaitwa mukati memwedzi mitatu iyoyi
mikati memwedzi mitatu yatataura kana zvisina kunge zvagadziriswa ZFTU neZCTU dzaane kodzero yekunoungana pakambani iyi nemamwe maworkers anobva kune mamwe maindastry so that nyika inyatsoona aero igoonawo pasi rese rione kuti ndo zvatatarisana nazvo
vanga vari munyori mukuru wezimbabwe federation of trade unions ZFTU vakenias chamuyarira vari parunare muHarare nestudio 7 Yashika nguya kuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano re United Nations Human Rights Council rabuda nechisungwa nhasi chekuti mauto emueritrea abude mundono reTigray muEthiopia. Sangano iri riri kushushikanawo nekudyorwa kwekodzero dzevanhu mudunhu iri. Asi Eritrea yapikisa izvi pakuvhotwa kwaitwa nhasi. Vanhu vanosvika chikamu chimwe nechidimbu kubva muzana vabayiwa nhomba yeCovid-19 muKenya sekutaura kwebazi rezveutano munyika iyi. Vari kufambisa nyaya dzekubaya vanhu nhomba muKenya vanonzi vari kusangana nedambudziko rekuwana nhomba dzekubaya nguva dzose pamwe nekusazvipira kwevanhu vari munzvimbo dzine vanhu vakawandisa. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ibatsire vanhu vave kuda kunonga svosve nemuromo nekuda kwekurudziro yekuti vagare mudzimba nekuda kwekutyira kupararira kwechirwere checovid-19. Blessing Zulu Studio 7 anotipa nyaya inotevera.
Gurukota runa nezveupfumi muzvinafundo Mutuli Ncube vanoti hurumende ine mari inodarika mabhiriyoni mapfumbamwe nezviuru mazana mashanu kana kuti 9.8 billion parutivi kana kuti budget surplus zvakakonzerwa nekugona kwayo kushandisa mari zvine mwero. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi dziri kukurudzira hurumende kuti ishandise mari iyi kubatsira vanhu vemuZimbabwe vasiri kukwanisa kuenda kumabasa panguva iyo vamwe vemabhizimisi vave kukwidzawo mitengo yezvinhu muzvitoro uye vamwe vachiwedzera mari dzekubhadhara dzimba pamwedzi nedzekufambisa. Mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vati vanhu vanoda rubatsiro.
Ndo pane nyaya yatinofanira kunge tichinyatsozeya, tichinyatsoisa misoro pamwe chete, kunyanya kubazi retripartite negotiating forum, kuona kuti vanhu vangaitwe sei kunzi vasatambure sezvavari kuita iko zvino, nekuti kugara mudzimba zvakare kune nzara. Kune matambudziko ekuti vanhu vanenge vasina choruviri kunyanya neupfumi hwedu hwekuti 76% yemabasa ese ave mumusika wekungokiyakiya informal economy. Zvinochireva kuti kana vanhu vagara kumba havana cheruviri. Saka ipapo ndo patinofanira tichitarisa homwe yehurumende, ndo patinofanira kunge tichitarisa kana mari dziya dziri kungorasika-rasika inonzi muchirungu resource leakages dzegoridhe kana maminerals edu isi kunyatsopinda muhomwe yehurumende, ndo painenge yave kuda kuti inyatsokuonekwa kunzi yapinda muhomwe yehurumende.
Nyanzvi munyaya dzezvemabhanga vaGilbert Mponda vanova nhengo yeZANUPF vanotiwo zvakakosha kuti hurumende iite muonero wetwiza panyaya iyi.
Tikada kutarisa zvedu hatingati mashort term measures, ndo zvive zvekuti vanhu vangambonzi ngavapiwe hupfu, wopiwa matemba nebinzi nesalt and my basic groceries, mahamba aya ekuti vanhu vakwanise kumbodya kurarama. Asi those are very short term measures and are not sustainable, uyezve hazvisimudzire upfumi hwenyika. Saka zvatiri kutarisira ndezvekuti mavaccination programs angave ari a bit more aggressive and mishonga ngaitotengwe is a higher priority. So far Zimbabwe iri kunzi ine 4 million ma vaccinations, which means kana achito ma jab twice it means anokava vanhu 2 million. Saka still totally below a number yatiri kutargeta yekuti at least we should have 10 to 12 million Zimbabweans vaccinated to achieve community herd immunity.
Vaenderera mberi vachitiwo
as a short term measure tingangoti dai pakwanisa kuti institutions akaita sana NASA aya, NASA yafanira kunge ichi increase ma payouts ainoita pamwedzi aya. Zvinoreva izvo kuti safety net ngai upgradewe.
Munyori mukuru werimwe sangano revanorarama nekuzviitira mabasa emaoko reZimbabwe Chamber of Informal Economy vaWisborne Malaya vanoti nhengo dzesangano ravo dzinoda rubatsiro.
Saka pane zvino hapana chirongwa chiri pachena chakaparurwa chiri kubatsira vanhu kuti vakwanise kuwana aidha zvokudya kunze kwevamwewo vanenge vangokwanisawo kungobatsirawo vachipawo vanhu chikafu nenzvimbo dzakasiyana-siyana. Nyangwe isusuwo seorganization takaonawo padiki patakaonawo tikakwanisawo kupa vanhu vanosvika about 460
Mabhanga anokweretesa mari nyika dzepasi rino akaita seWorld Bank neIMF anoti upfumi hwenyika dzepasi rino huri kukanganiswa zvakanyanya nekuda kwechirwere cheCOVID-19. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Mirizhonga iri kuenderera mberi nhasi muSouth Africa, zvikuru matunhu eKwaZulu-Natal neGauteng, umo matumirwa mauto mapurisa achiti vanhu vafa mumhirizhonga iyi kusvika pari zvino vava makumi mana nevashanu. Mo Blessing Munjoma anotipa nyaya inotevera.
Matunhu maswera muine mhirizhonga nhasi, vanhu vachitema motokari, kupisa matai, kupwanya zvitoro, vanhu vachitora zvinhu pamwe nekushungurudza vabva kure. Nepamusana pemhirizhonga iyi, hurumende yaisa mauto munzvimbo idzi kuti abatsire mapurisa ayo ari kuratidza kuti ari kutadza kumisa mhirizhonga iyi. Kusvika pari zvino mapurisa anoti pane vanhu makumi mana nevashanu vafa mumhirizhonga iyi, uye vanhu vanodarika mazana mashanu vasungwa vachipomerwa mhosva yekutyora mitemo yenyika. Mhirizhonga iyi inoitika panguva iyo dare repamusoro muSouth Africa reConstitutional Court rapedza kunzwa chikumbiro chavaZuma chekuti riise padivi kana kurasa mutongo wemhosva yavari kupikira kwemwedzi gumi nemishanu kujeri reEscott mudunhu reKwaZulu-Natal. Gweta ravaZuma vaDali Mpofu vanoti ivo navaZuma havana daka nekuongororwa kuri kuitwa nyaya yehuori, asi kutyorwa kwekodzero dzavaZuma sezvo vasiri kupiwa mikana uri mubindiro remitemo wekuti vatongwe zvinovagutsa. Masangano anomirira kodzero dzavanhu muSouth Africa ari kuyambira mhuri dzinobva kunze kwenyika yeSouth Africa, kunyanya zvizvarwa zveZimbabwe, kuti zvingwarire mhirizhonga iri iri kuitika munyika iyi, uyewo zvisatyora mitemo panguva iyi sezvo zvisingape chimiro chakanaka kunyika yazvo. Izvi zvinotevera mavhidhiyo ari kubuda ane vekuZimbabwe vari mumhirizhonga iyi, vamwe vachitora zvinhu muzvitoro. Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vayambira kuti izvi hazvipe chimiro chakanaka kuzvizvarwa zvenyika yeZimbabwe.
SaZimbabwe Exiles Forum chatatichingokumbira ndochokuti izvi zvimire zvikuru kuvanhu vanobva kune dzimwe nyika, nokuti zvinogona kushandisa siwa kukonzera bongozozo rinoonangana navanhu vanobva kune dzimwe nyika kana kuti zvizvagwa zveKuZimbabwe.
VaShumba vati mhuri yeZimbabwe inofanira kuziva kuti muSouth Africa yakauya kuzotsvaga raramo.
MuSouth Africa takauya kuti tigwe nyaya dzokurarama tichichengeta mhuri zviri pamutemo. Saka uko zvino tichiri kugwisa kuti mapepa eZimbabwe exemption permit adzosewe kana kuti vanhu vapiwe maumakore zvinosvodesa zvisingamboiti. Saka hatitarisiri hunhu hwakadaro kuvanhu vedu. Zvino zvisingaiti zvachose zvinogona kutiparamurira rimwe dambudziko rakaomarara, nokuti kana vanhu vachigwisana seizvezvi tinogona kuobatanidzigwa. Saka munhu ngaangofunga oga asina kuita zvinhu zvisina nomusoro wese seizvozvo.
VaShelton Chiyangwa veZimbabwe Migrant Support Network vashorawo chiitiko ichi.
Tinonzwa kushushikana kukuru uye kunyanya zvakanyanya nokuda kwemavhidhiyo zvatanga tichiona achisekulata mumaFacebook nemuma WhatsApp kuburikidza nezvizvarwa zvenyika yeZimbabwe izvo zvanga zvaokonekwa vachiluta mumashops zvanga zvichiitika mazuva apfuura. Yambiro yangu kuzvizvarwa zveZimbabwe ndezvekuti ngatisiyanei nemaitiro akadaro, tirambe takanangana nedonzvo redu ratakainga kuno kunyika yeSouth Africa kuzoshandira mhuri dzedu.
VaZuma vakapinda munhoroondo yeSouth Africa yekuva munhu wekutanga kukandwa mujeri kubva pautungamiri weSouth Africa kubva kawana nyika iyi kuzvitonga. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa, ndini Mo Blessing Munjoma.
Muchirongwa cheThe Connection naHPM tiri kutarisa zviri kuitwa nevechidiki. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu nhasi. Kubaiwa nhomba kwevanhu kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana, vamwe vachiti vari kukwanisa kubayiwa asi vamwe vachiti vari kutadza kubayiwa nhomba mushure mekuswera vari mumitsetse yakareba. Hurumende yaudza masangano akazvimirira oga mumasvingo kuti haina chinangwa chekuvhara masangano aya, asi kuti inoda kugadzirisa ukama hwayo nemasangano aya. Imwe kambani yemachaina inonzi yapiwa mwedzi mitatu yekuti inge yagadzirisa matambudziko ari kunetsa pakambani iyi. Tabva tasvika kumagomo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.